manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 28 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ishe ndiweni vanobvisiswa mari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora. Vaiwe varwi verusununguko nhasi vayambira European Union kuti havasi kuzopeta maoko nyika dzesangano iri dzichishandisa MDC kupamba nyika zvakare sezvadzakaita apo dzakapamba Africa. Asi munyore anoona nezvekuchengetedzwa zvakanaka kwevanhu MDC muzvare Maureen Kadimaunga vashora mashoko aya vachiti sevarwe hondo ndivo vanofanira kuziva kurwadza kunoita udzvanyiriri kana kumbunyikidzwa Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mapurisa anodzivirira mirizhonga amhanyisana nevanhu panze pedare repamusoro reBulawayo High Court nhasi masikati apo mumwe mutongi wedare iri abvuma chikumbiro chekuti Ishe Felix Ndiweni vabhadhare mari yechibatiso. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanhu vange vari panze pedare vaimba vachifara mushure mekunge vanzwa kuti mutongi wedare Justice Thompson Mabhikwa vange vabvuma chikumbiro chaIshe Ndiweni chekuti vabhadhare mari yechibatiso. Justice Mabhikwa vati mushure mekunzwa kubva kugweta raIshe Ndiweni pamwe nemuchuchisi vaona zvakakodzera kuti Ishe Ndiweni vabhadhare mari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora. Muchuchisi wedare vakuda kwashe jaravaza vange vapikisa kuti Ishe Ndiweni vabvumidzwe kubhadhara mari yechibatiso vachiti sezvo vatove mujeri vanogona kuzotiza kana dare rikati nyaya yavo inzwikwe vachibva kumba. Asi rimwe remagweta aIshe Ndiweni muzvinafundo Welshman Mwewe vati Ishe Ndiweni munhu anozivikanwa uye ane chiremera munzvimbo yavo vakatiwo vanoona chikumbiro chavakakwidza kudare chekuti mutongo wavakapiwa usendekwe parutivi chichibudirira zvekuti Ishe Ndiweni havana chikonzero chekuti vatize. Justice Mabhikwa vabvumawo kuti havaone chikonzero chekuti Ishe Ndiweni vangatiza kana kuchitariswa kuti vakapedza mazamakore anopfuura maviri vachiuya kudare pose pavaidiwa apo nyaya yavo yainzwikwa mudare. Rimwe remagweta aIshe Ndiweni vadhumisani Dhuve vati vafara zvikuru kuti Ishe Ndiweni vabvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso.
Sounds the right candidate for bail because the matter in my prospects are under on appeal court. So he's been granted bail $500 and also an offender report every week who was in a police up to until the matter is finalized.
Ishe Ndiweni vakapiwa mutongo wekugara mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mushure mekunge vawanikwa vaine mhosva yekupwanya zvivakwa zvepamusha wemumwe murume wemunzvimbo yavo yendava zinduna mudunhu rematevereland north. Vamwe vanhu makumi maviri nevatatu vakabatwa nemhosva imwe chete naIshe Ndiweni vakanzi vaite community service. Ishe Ndiweni vari kupikisa mudare repamusoro kuwanikwa kwavo vaine mhosva uye mutongo wavakapiwa. Zvichakadaro mapurisa anodzivirira mirizhonga ambomhanyisana kwekanguva kadiki nevamwe vanhu vange vari panze pedare vakamirira kunzwa zvabuda mudare. Vanoziva zvaitika vaudza studio 7 kuti vanhu vanopfuura vaviri vasungwa mushure mekunetsana nemapurisa uku. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Ndakamirira studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Thank you.
Vamwe vaivi varwiri vehondo yerusununguko nasi vayambira sangano reEuropean Union kana kuti EU kuti havasi kuzopeta maoko nyika idzi dzichishandisa MDC kupamba nyika zvakare sezvo dzakaita apo dzakapamba Africa. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, munyore anoona nezvevakarwa hondo mupolitburo yebato riri kutonga reZANU-PF, vaDouglas Mahia vati zviri pachena kuti nyika dzemuEU dzatanga zvakare kurwisana neZimbabwe uye vati vakazvipira kupinda muhondo zvekare. Mashoko avaMahia anotevera mashoko akaburiswa neEU svondo rapfuura, ichiudza hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu pamwe nekusavambunyikidza. Izvi zvinotevera kupambwa nekurohwa kwevanhu vakawanda munyika vanosanganisira nhengo dzeMDC pamwe nenhengo dzemasangano anoshanda akazvimirira. VaMahia vati havasi kuzorega simba rekutonga nyika richidzokera kumuvengi zvekare, vachiti EU iri kutsigira mapato anopikisa nekuti iri kuda kupamba Zimbabwe zvekare.
Isusu papawa tine kambo katairwa ikataimba isusu kuti munyaya dzedu dzokuzvitonga kwenyika we will never stop fighting. In other words, we will defend the political power that we get.
VaMahia varamba kuti pane vanhu vari kupambwa kana kumbunyikidzwa munyika vachiti mashoko emanyepo ari kutaurwa nevavengi.
No. Varungu vari kuita izvozvo. Don't forget kuti ava varungu ava vamwe ava veopposition varungu. Saka anogona kutora bhokisi remunhu akafa kudai zvonzi ndiye munhu akafa uyu akaurayiwa. Where do we get the evidence that haana akafa neiye akapamwananga akafira kumucha? Where do you get that? We know about such propaganda. Isus, we did the same propaganda. Muhondo yeChimurenga tabata varungu. Tambata toyesa moto, tavesa moto, obva aita sari kugotswa, togara varungu vouya. Vauya votoona tiri voto vatatiza zvonzi magandanga ari kudya varungu vatiti hapana ipropaganda.
Asi munyore anoona nezvekuchengetedzwa zvakanaka kwevanhu muMDC muzvare Maureen Kademaunga vashora mashoko avaMahia vachiti semurwi wehondo, vaMahia nevamwe vavo ndivo vanofanira kuziva kurwadza kunoita utsvanyiriri kana kumbunyikidzwa.
Kuti munhu azoti zvinhu izvozvo zviri kumuka zvichingobikwa kune imwe nzvimbo kana zvichitaura manyepo zvinhu zvakashata. Isusu mafungiro edu ndeyekuti vaMahia nevamwe vavo ngavakurudzire kana kuti ngavape mapurisa nguva yekutarisa nyaya idzi, nekuti isu hatina kubata kuti uyo ndiye azviita. Asi sekuziva kwenyu panoenda vanhu kana kunoripota kumapurisa kana kuti ukasangana nechiitiko chakaita seichocho chekuti mumwe munhu akanganisa ugaro hwako, une mvumo yekutaura kuti ini ndiri kufungira nhingi nanhingi kana kuti ndinoziva kuti ndakambonetsana nanhingi panguva yakati. Saka isu tichitarisa kumashure kwatabva, bato reZANU-PF pamwe chete nehurumende yavamunangagwa yatiraikidza kuti vanhu vanokwanisa kuita zvinhu zvakadaro zvekuabdata vanhu zvekurova vanhu.
Muzvare Kademaunga vaudza Studio 7 kuti hachisi chokwadi kuti MDC inoita zvido zvevarungu vachiti ibato rinomirira zvido zvevana vemuZimbabwe kwete zvevarungu.
Saka nhau dzatinotaura isusu hadzinei nevarungu vavari kutaura nezvavo. Varungu vavo vacho vavari kutaura vekunze, vasiri vemuno havagare muno nesu, havasangani nematambudziko atinosangana nawo mazuva ese. Saka kuti vati ivo zvinhu zvatiri kuita tiri kuitira varungu, ndinofunga kuti kushora vana veZimbabwe uye kurekedza kuti havana hanya nekuti ivo vari kudya vachiguta.
Zvichakadai, muzvare Kademaunga vaudza Studio 7 kuti kubvira musi wa16 Nyamavhuvhu kusvika nhasi pane nhengo zana nemakumi mapfumbamwe neimwe dzebato ravo dzakapambwa kana kumbunyikidzwa uye dzimwe dzenyaya idzi dzave kuongororwa nemapurisa. Zvichakadai, vanokokera nhengo dzeZANU-PF muNational Assembly vapupurai togarepi nhasi vakumbira hurumende kuti iumbe mutemo unoranga vanhu vanoenda kunze kwenyika. Vachinokumbira kuti nyika itemerwe zvirango zveupfumi izvo vati zviri kutambudza vanhu vakawanda munyika. Asi vaMathias Mateo veMDC vati zvirongwa nemitemo iri kugadzwa nehurumende ndizvo zviri kuomesera vanhu.
Saka vanhu vedu havachakwanisi kutenga zvinhu, mabhazi haachakwiriki kubva pano kuenda kuchipinge sipodhana $100. Saka tinokumbirawo madam speaker mam kuti nyaya iyi igadziswe nokukurumidza. Zviri kuita vamutuli vari kutamba nelife yevanhu. Vanhu vaakupera kufa kumamisha uko nenyaya yekushaya mapilizi eBP neshuga.
Mune munyaya sachigaro vekomiti yekanzuro yeHarare inoona nezvevashandi, vaJacob Mafume vazivisa kuti kanzuro yeHarare ichawedzera vashandi vayo mari nezvikamu zvinodarika zana, inove mari yaifanirwa kupiwa muna 2017 na 2018 kuti vakwanise kuramba vachiuya kubasa.
Tichiri pakati pekuda kunegotiata zviri kuitika zve 2019 pane iyo inonzi hardship yakaintroduce ne hurumende apo yaona kuti yakonzeresa ma hardship munyika yakabva yati tinofanirwa kunge tichipa vashandi hardship allowance saka hardship iyoyo tirikupa vashandi takatarisana ne kunegotiata kwatichaita for 2019
Asi vamafume vati izvi zvinokwanisa kuitika chete kana hurumende ichinge yapa mvumo kukanzuro yeHarare iwedzere budget rayo regore rino kana supplementary budget iro vati rakatoendeswa kubazi rinoona nezvematunhu nemadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vashandi vemabhanga vakawanda vari kurasikirwa nemabasa zvichikonzerwa nekusamira zvakanaka kwehupfumi uye kushandiswa kwemichina yechizvino zvino. Bhanga reFirst Capital Bank riri kugumura vashandi 120, reCBZ riri kunzi riri kutarisirwawo kugumura vashandi 100, ukuwo bhanga reStandard Chartered richinzi rinoda kuvhara mapazi akawanda munyika rosara nematatu chete. Vashandi vari kumiswa mabasa vanonzi vari kubva ari maoko chete sezvo vemabhanga vari kutadza kuvabhadhara mari dzavo dzechigumura. Kuti tinzwe zvizhinji nezviri kuitika mumabhanga, tabata mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa, vanovazve mutungamiri wesangano reZimbabwe Bank Allied Workers Union.
Zvinhu kumira zvakanaka nokuda kwezvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti vamirire ehupfumi hwenyika haana kugadzikana. Saka mabhengi mazhinji nemamwewo makambaniwo zvavo ari munyika vari kuona kuti ramangwana harina kujeka. Saka vazhinji vavo zviri kuvaomerawo, vamwewo vari kutorawo matanho ekugadzirisa ekugara vagadzirisa kuti zvikasazofamba zvakanaka mune remangwana vasapinde panyatwa. Saka vazhinji vakutarisa kugumira vashandi mumabasa seimwe yenzira yavari kuti ndo ingatovabatsira pamusoro pekuoma kwekusagadzikana kweupfumi hwenyika. Kwozotizve mabhanga magara mune nyaya iriko yekuti mabhanga mazhinji akuda kutora mishina makombiyuta vachishandisa marobots vachifambidzana nezviri kuitika pasi rose iri kunzi Fourth Industrial Revolution kana Future of Work. Saka tine mabhengi mazhinji ari kugumurawo vashandi nokuda kwedanho iroro. Saka iko zvino tine mabhengi akaita seCBZ yakabva kugumura vanhu vanosvika kuzana, First Capital Bank iri kugumura 120, zvichiratidza zvekuti dambudziko riripo nderekuti vanhu vari kugumurwa iko zvino vari kuenda vasina chavanacho. Vamwe vacharuza midziyo yavo, vamwe vachasungiswa. Saka kune kuchema kwakanyanyisa kune bongo zozo. Vana Standard Chartered Bankiwo vari kufamba nedigitalization iyoyi, vari kutiwo vachada kusiya mabranch matatu chete munyika yese. Saka zviri kureva kuti mabasa mazhinji eStandard Chartered Bank atorwa aendeswa kuNairobi, atorwa aendeswa kuChennai kuIndia. Muno musara musina mabasa, uyezve mari yeforeign currency ndoinenge yakubuda ichinobhadhara mabasa aya ari kunze. Saka zvinhu zviri kuda kuongororwa zvisina kumira zvakanaka.
Saka tichitarisa iko kuStandard Chartered uku, mukati vanhu vangani vari kutarisirwa kuti vanogona kurasikirwa nemabasa?
Standard Chartered iri kuita kachitsotsi katinoona kuti iri kuitira kuti hurumende nemakastoma nevashandi vasakurumidze kuona zvairi kuita. Iri kuti kati gare gare 2 months yoendesa kana 20, yoendesa 40, yoendesa 30. Saka iko zvino havasati vatipa kuti vari kuendesa vangani, asi tirongonzwa nerunyere kupe kuti pamwe vangaendesa pakati pemakumi matatu nemakumi mana.
Mutungamiri wesangano reZCTU vari mutungamiri weZimbabwe Bank Allied Workers Union vaPeter Mutasa vari parunare muHarare. Tabatawo vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu, avanotiwo naivowo sevashandirwi vaomerwa nezvinhu sezvo upfumi hwenyika huri kumawere.
Mukatarisa mamiriro akaita economy ndeyekuti zvinhu zvihombe zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hufambe zviri kushota, zviri kushayikwa, zvinova izvo kuti magetsi, mvura nefuel. Tingati energy, hakuna energy yakakwana munyika. Saka makambani haangagone kuprodusa zvakakwana asina zvinhu zvino zvekushandisa kuti aproduce. Saka makambani mazhinji anenge ari pa capacity utilization yakadzikira. Kana chiti capacity utilization kuti capacity yamunayo muri kuproducer zvakadii. Capacity yacho yakadzikira zvikuru. Vazhinji vari kuproducer at between 10 and 20% capacity. Saka mukaona zvakadaro it means mabudget enyu amunee makabhadhira kuti tichawana mari yakati hamuawani nokuti hamusi kuproducer. Saka even zvinhu zvenyu zvamuproducer zvinodhura nokuti hamusi kubenefita from yatinoti economies of scale. Kana muchiproducer zvinhu en mass zvinochipa nokuti muri kubenefita from economies of scale. Asi kana muchiproducer ma1111 zvinokudhurirai nokuti muri kurana mushiri wese unofanira kuproducer zvinhu zvakakwana iwe uchingoproducer 10% or 20%. Saka zvamunoshandisa kumurana mushini izvi zvakangofanana chero muri kuproducer zvinhu zvishoma. Zvinhu zvakawanda. Saka makambani ari kuomerwa zvikuru. Saka hatingashamisike kana pane makambani ari kuita chigumura kuti ava muanhu vashandi chimboendai kubva nokuti hapana basa. Nokuti kana vakaramba varipo uchada kuvabhadhara hamuzokwanisi kuvabhadhara nokuti hamuita mari yacho yekuti muvabhadhare. Saka izvozvo zvatotanga zvaakuita kunge tadzokera kuna 2008. Saka mabhizinesi ari kuomerwa zvikuru. Saka mukazonzi chikwidzai masalaries evanhu vasiri kushanda 100% vari kushanda 10% or 20% of the time. Hazvizokwanisi kuti muvape salary yavari kuda chero muchida henyu kuvapa.
Vashandi vari kuchema-chemawo vamurefu kuti dzimwe nguva vakagumurwa havasi kupiwawo mari nemakambani zvekuti vari kusara vogumisira vodya nhoko dzezvironda.
Kana kambani ichigumura inenge ichitoti hatisisina mari. Saka kana musisina mari mukutotirai kuti museve tishoma twaminatwa itwotwo. Saka dzimwe nguva mari yacho yekupa vanhu inenge isina kukwana. Saka munogona kuzoipiwa over a longer period. Asi kambani ikatovhara zvakutoreva kuti kubhadhara vashandi kwacho kunogona kutonesa nekuti kunenge kusisina kwekuwana mari yacho yekubhadhara vashandi. Kusara kwekuti matoita liquidate the company, maakutengesa zvirimo mukambani, motikari, mishini kuti muwane mari yekuzobhadhara vashandi. Saka ndokuoma kwazviri kuita kuti kana manga musinga produce munenge musingameke mari.
Mutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vachitaura vari parunare muHarare. Muchirongwa icho tinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika. Nasi tiri kutarisa vatendi vechikristu vanogara muAmerica vane musangano wavo wepagore pasi pesangano reChristian Fellowship International kana kuti CFI. Musangano wegore rino uri kuitirwa kuAtlanta kuGeorgia kubva musi wechishanu musi wa30 Nyamavhuvhu uchipera nemusi wesvondo musi wa1 Gunyana 2019. Vakaronga musangano wegore rino ndimufundisi Jafet Ndemera avanoti vachauya kumusangano uyu vachashumirwa nekufadzwa nenziyo kubva kuna mufundisi Togi Chivaviro avakaimba kambo kakaita mukurumbira kanonzi Ebenezer. Praxidis Jeremiah we Studio 7 aita hurukuro namufundisi Ndemera pamusoro pemusangano wavo.
Tine musangano weChristian Fellowship International. Uyu mubatanidzwa wemasangano akatanga muno mudiaspora matingati muAmerica zvikuru sei. Tine tarisiro yokuti akasvika kunana Canada nekunana UK. Saka mubatanidzwa wemasangano we come together kamwe pagore paLabor Day weekend inoyi tichizovapamwe chete tichinamata nokurumbidza nokuvakana pamaworkshops nezvimwe zvinhu zvinobatsira mukurarama kwedu mune ino nyika.
Muchishandisa rurimi rwupi?
Tiri kushandisa rurimi rwechishona, Ndebele, English. Tine hama dzatijoina vamwe through marriage, vamwe wenekungo neevangelism. Tave nehama dzinobva kunana South Africa, kuZambia, kuNigeria, kuHaiti.
Ikereke rimwe chete here?
Makereke akasiyana pakuti isu mahost gore rino for example tiri mufananidzo unomirira CFI Pilgrims Community Church mubatanidzo wevanhu vekuZimbabwe vari muAtlanta vakabva kumasangano akasiyana. Ini ndakaodenwa kuMethodist inonzi AME Church asi taungana muno muAtlanta tikaona kuti kuna vanhu vanga vari maLutheran kumusha asi vasinga chafiti muno maCatholics wakava mubatanidzo wakataka kuti Pilgrims Community Church. CFI imodel ye Pilgrims Community Church pakuti vanhu vari mu CFI vanobva from Catholic to Methodist to Lutheran.
Ndivanani vari kuuya gore rino?
Gore rino takaropafadzwa pakuti Pastor T.T. Chivaviro, the gospel legend ve Ebenezer, vanenge vainesu varivo our main preacher, uye varivo futi muimbi wedu mukuru watinai, asi tina mapastors all over America, most of whom are already very affiliated ne CFI. Tina Pastor Malele vari kubva ku Canada, vana Pastor Sundire vari kubva ku Harvest ku Dallas, tina Pastor Patrick Kwesha, tina Minister Maim Simbe is traveling all the way from Zimbabwe. Vachange vainesu.
Nguva dzedu ndodzadyana, ngatichingoti muchidimbu musangano uriko rini pamwe chete nekuti unopera rini. Uye vasati varegista pari zvino vanokwanisa kuuya here vari munharaunda iri pedyo?
Musangano uripo Friday, August the 30th, pa Crown Plaza Hotel, 1325 Virginia Avenue in Atlanta, Georgia. It's only 10 minutes kubva paairport. Vasati varegista. Kuimba yamwari magoni haavharwi. We will do our best nokuti vanhu vane zvikonzero zvakasiyana zvingange zvakonzera madelays.
Mufundisi Japheth Ndemera vesangano Christian Fellowship International vachitaura na Praxedis Jeremiah we Studio 7. Vanhu vanga vachiratidzira mukati meguta rePretoria muSouth Africa vapedzisira vorwisana nemapurisa mushure mekunge vanhu ava vatanga kupadza zvitoro vachitora zvinhu pamwe nekupisa zvimwe zvitoro. Kurwisana uku kunotevera mhirizhonga inonzi yakatanga nezuro pakati pevatyairi vemichovha nevamwe vanonzi vari kutengesa zvinodhaka munzvimbo dzinokwirirwa michovha. Vemichovha ava vanonzi vari kupomera vekune dzimwe nyika mhosva yekutengesa zvinodhaka zvikuru Nyaope. Kurwisana kwanezuro uku kunonzi kwasiya mutyairi wemuchovha mumwe chete afa, izvo zvaita kuti vemichovha vashandise mabhazi kuvhara migwagwa mukati meguta. Mapurisa anonzi azokwanisa kudzikamisa mhirizhonga iyi mushure mekushandisa hutsi hunokachidza pamwe chete nemabara asingauraye kana kuti marabba bullets. Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vanoti mhirizhonga iyi yakanganisa zvikuru upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoshandira mukati meguta sezvo zvave kutya kuenda kumabasa. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Oho zvino kwatinyarare asi kune dzimwe nzvimbo dzichiri kutsva dzapisiwa nedzapondewa namatombo dzimwe dzichiyatinoti looting kuchirungu dzichitogwa zvunhu zvichibva mumashops zvichindwa nazvo navanhu vava vachingoita jambanja kana kuti kongozozo muPretoria. Nzvimbo dzanyanya kuva dzakanganisika ndidzozo dzePretoria CBD nekumarava sat inova iri padhuze nemupretoria kana kuti yavangobatana nepretoria. Kongozozo iri rakonzera kuti zvinhu zvese zvimire mupretoria zvikuru uko zvinotokutaura kwatiri kuita migwagwa yakatovhagwa namapurisa kwese kwese ukaenda kana kunana Acadia uku kwakavhagwa Pretoria West kwakavhagwa taka kupinda nokubuda mutauni kwaakutoneta. Asi nyaya yokurovana yachinyararei jambanja rarichiitika kubva makuseni kusvika masikati vatinyararei chatinongoona vuti hwakabudirira vanhu vachibuda mucity center.
Chii chinonzi changa chakonzera kurwisana uku advocate?
Chidai chakatanga musindo nezuro kuno iyi pane mataxi driver muno mataxi vanenge vachireva makombi vanoi vakatanga kuti tichiaratidzira tichidzinga vanhu vekune dzimwe nyika vari kutengesa madrugs kuvanhu vemuno kana kuti vanotengesa zvikuru Nyaope ndo yaichitaurwa. Ineni ndatotaura noumwe taxi driver wacho achitaura kuti vazhinji vari kuzviita kwai vanobva kuNigeria nekuTanzania. Saka kuno iyi mataxi driver pavairatidzira vakatanga kudzingirira mamwe maforeiners vachiinda kumashops kwavo.
Zvine zvazviri kukanganisawo here zvizvarwa zveZimbabwe zviri muPretoria imomo?
Zvakanyanya savano vazhinji vanoshanda muPretoria macho ndevedu zvikuru musanisaidhi mumahesaluni marestaurants. Sezvandakatoita ndabva ndichitiza mutaundi because makuseni pandamboinda kwakuchakatinyararei asindaoona ini gwaza yakubvabva ndichibva ndatobuda kumawani ndandava kutotiza kubuda mutaundi because ndaoona utsihwa hwaakuchibuda mumabhildings akasiyana-siyana vari kutoenda mashopu ega ega uyo wandanditaura naetaxi driver waaitotaura kuti tiri kutsvaka mashopu ega ega anoi ane muforena pandanditoseka naye ndichiti saka munoziva sei kuti ishopu yamaforena vachingoti todziziva saka tinongosvika tichibhomba imomo vamwe vatoi vabakwa vane petro namapurisa vamwe vaaitowisa matv mumashopu imomo saka zvavakungokanganisa munhu wese.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muPretoria. Zvichakadaro, mukuru wedunhu reHauteng muJohannesburg vaDavid Makura nezuro vakazivisa kuti nekufamba kwenguva dunhu ravo richadzika mutemo unorambidza vekune dzimwe nyika kutanga mabhizimisi vachiti vari kukanganisa zvizvarwa zvemusouth Africa. Mo Blessing Njoma anotipa nyaya inotevera.
Vamakura vakataura mashoko aya mudare ravo redunhu apo vakange vachipindura mibvunzo yaibva kune dzimwe nhengo dzedare ravo. Vanoona nezvekodzero dzavanhu vanoti mashoko akataurwa navamakura anokonzeresa kuti pave neruvengo pakati pevanobva kunze kwenyika nezvizvarwa zvemusouth Africa. Mumwe muzvinabhizinisi musouth Africa neZimbabwe vaBrighton Sangore vanoti mashoko akadai anobata zvizvarwa zvisiri zvemusouth Africa agara achitaurwa kwenguva yakareba muSouth Africa.
Tona zvatomira zvakaipa. That time ndakasvikirwa nevakomana vakatora basa rangu muno muSouth Africa vakati takuda kushanda izoni yedu izvi. Saka kutotanga zvakatotanga. Kontrakti iyo yanga ito nemari yakawanda chaizvo mukati meupenyu hwangu. Bati yakabva yatotorwa. Bati ndoda kutongona matoni zvekuti amwana dai nyika yedu yanaka. Dai Mwari vatinzwira tsitsi vatinzwira nyasha. Nyika yedu yakasei yanaka. Ini shuwa zvinhu zvavo vaakuzvida. Vaakuda kushanda vanhu vaya vataimboti havadi kushanda but now they want to work. So I don't know. Zvinhu zvisina kutombomira zvakanaka.
Sachigaro we Human Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vadewa mavhinga vanoti mashoko akadai haafaniri kunge achibva pamuromo pemunhu anonyarikana savamakura.
Mashoko ava David Makura mukuru weHauteng province kuti vanoda kudzivisa vabva kure vese kuti vasakwanise kuvhura zvitoro kana kuita mabasa madoko muguta reJohannesburg. Mashoko anorunzira kuti vabva kure vatorwa vekune dzimwe nyika vavhiringidzwe kana kurohwa kana kupondwa anouya panguva isiri iyo nekuti iko zvino tiri kuona kuti kuvatyairi vemotokari hombe vemagonyeti vari kushungurudzwa vachinzi havasi vanhu vemunyika yeSouth Africa. Zvinokanganisa, zvinokodzera ruvengo, zvinokodzera mweya wezenofobia.
Vamavhinga vanoti mashoko avamakura anotyora kodzero dzevanhu uye handicho chaive chido chaimbove mutungamiriri weSouth Africa mushakabvu Nelson Mandela.
Vasi kutaura mutemo sezvauri, shuviro yavo yekuti vadzivise inotyora kodzero, haitevedzani kana kuwirirana neutungamiri hwaivapo kare wana vaMandela nevamwe, wairatidza kuremekedza hunhu nekuremekedza ukama hweSouth Africa nedzimwe nyika dzemuAfrica. Tinofanira kurangarira kuti nyika yeSouth Africa kuti ikozowana rusununguko nekuzvitonga kuzere yakayamurwa zvakanyanya sei nedzimwe nyika dzakakomberedza dzinosanganisira Zambia, Mozambique neZimbabwe nedzimwewo. Asi iko zvino yoita sekuti vanhu vese vanenge vasiri vemuSouth Africa vanofanira kushungurudzwa. Hazvisi izvo.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti mashoko akataurwa navamakura kora mitemo yenyika iyo isina rusarura pakuvambwa kwemabhizimisi.
Takadzeya mashoko avaDavid Makura nokukadzi kakuru nokuti zvavanotaura izvi ndizvo zvimwe zvatogaro taura kuti zvinokonzera kuti zvizvagwa zvezimwe nyika zviri muSouth Africa zvishungurudziwe. Mapolitician haafaniri kuva nechekuita nemafambisirwo anoitwa business muSouth Africa. Kazhinji panenge pachii, it's a free market economy. Pavanongofanira kupindira ndepavanenge vachiisa mitemo, asi mitemo iyi inenge ichifanira.
Tinotenda zvikuru Mo Blessing waedu ndo yadyanana. Musakangana kuti Live Talk chetarisa matambudziko akasangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya mina Sandikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku.